manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 22/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland east nezuro vamwe zana nevashanu kana kuti 105 vakabatwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa Mobaiwa nomba yawe yechipiri yeCOVID-19 kukwekwe. Vakwegura vochema-chema nemari shoma dzavanoti vari kutambiriswa dzopa kuti vanonge svosve nemuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland east zvasiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwave chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 1555 vanhu zana nevashanu kana kuti 105 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira Wawe zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere kana kuti 37,980. Vanhu vanomwe vakapora zvasiya vanhu vapora vawe zviuru makumi matatu nezvishanu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 35,065. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu kana kuti 1,316. Nyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vabayiwa nhomba yechipiri yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 pachipatara chikuru chemukwekwe kuMidlands. Izvo zvinotevera kubayiwa kwavakaitwa nhomba yavo yekutanga kuVictoria Falls mwedzi wapera. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vaMnangagwa vabayiwa nhomba yeSinovac. Vachitaura mushure mekubayiwa nhomba iyi vaMnangagwa vati vari kufadzwa neuwandu hwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekutanga neyechipiri asi vati vaenda kukwekwe nekuti kune vanhu vashoma vari kuenda kunobayiwa nhomba vaMnangagwa vatiwo ongororo yakaitwa muzvikoro inoratidza kuti vana vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 nekuda kwekuti vanodzidza vachigara pazvikoro vakaregerwa vachienda kudzimba pazororo reEaster zvichipesana nekurudziro yehurumende yekuti vasaende
Tiri kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunobayiwa nhomba yeCOVID-19 iyi. Nhomba iyi inofanira kubayiwa kaviri kuitira kuti ikwanise kudzivirira kupararira kweutachiwana hweCOVID-19 uhu. Nyaya yekubayiwa kwenhomba imwe nzira yakakosha zvikuru mukurwisa kupararira kwedenda iri munyika.
Chiremba ari kubatsira kurwisa chirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vanoti zvakakosha kubayiwa nhombe yechipiri kana munhu achida kuderedza ukasha hweCOVID-19.
Vanhu vakawana jekiseni rekutanga recovid-19 tinovakurudzira kuti vawane jekiseni rechipiri. Izvi zvakakosha nokuti jekiseni rekutanga rinovhundusa immune system yogadzira maantibodies anouraya, asi maantibodies anogadzirwa mashoma shoma because ijekiseni 1. Pajekiseni rechipiri miri inobva yanyatsogadzira maantibody akawanda. Toona kuti munhu wacho anenge ane coverage yecovid yenguva yakareba. Ndosaka tiri kukurudzira vaya vakabayiwa kekutanga kuti vaende for the second jab.
Izvi zvinotsinhirwa nevaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa vaHenry Madzorera.
Nokuti kana nhomba yechidzinga yabayiwa kaviri panenge pane chikonzero. Nhomba yekutanga yaunobayiwa yandeyekungononyongosa kuti muviri utange kugadzira foroma yokuforoma masoja acharwisa chirwere checovid-19. Asi ukangogumira ipapo muviri wako unenge usina kunatsa kudzidziswa zvakakwana. Kunoda nhomba yechipiri ndo inozosimbisisa dzidziso iyoyo, dzokororo ine simba, ruzivo.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti zvakakosha kuti vatungamiri varatidze gwara.
Ini ndakabuda ndakamirira bato rangu reMDCT ndichiti vanhu ngavabayiwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira avo vabayiwawo nhomba yechipiri mukwekwe vati kubayiwa kwevakuru vakuru chiratidzo chekuti nhomba haina kuipa sezvinobuda pamadande mutande.
Chakakera kubayiwa kwevatungamiri vebato pajekerere kunoratidza kuti majekiseni aya ari kubayiwa vanhu kudzivirira ukosha wecovid-19 hakuna kuita.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu nemazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe chete kana kuti 295,631,000 vakabayiwa nhomba yekutanga, ukuwo vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 37,365 vainge vabayiwa nhomba yechipiri mukupera kwezuva rane zuro. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba uye yave kusimbaradza kubayiwa kwenhomba kunzvimbo dziri kumiganho nedzimwe nyika nedzinoshanyirwa nevekunze. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Apo hurumende iri pakati pekuvandudza mitemo ine chekuita nemudyandigere, vamwe vanhu vari pamudyandigere vari kuchema kuti vave kudya nhoko dzezvironda sezvo mari dzavanowana dzisingavakwanire. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezvemagariro evanhu nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti iwedzere mari inotambirwa nevanhu kubva kunasa kuti isvike pamadhora makumi matanhatu emari yekuamerica. Pari zvino vanhu vari kutambira madhora makumi maviri nemashanu uye vamavhima vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora makumi mana munguva pfupi iri kutevera yozosvitswa pamadhora makumi matanhatu pakunopera kwegore. Asi vakwegura vakawanda vanoti vari kuya aura nekuda kwekutambiriswa mutero wembwa. Vamunyaradzi Mukwada vakashanda kwemakore anoda kusvika makumi mana mukanzuro yeguta reBulawayo. Vamukwada avo vanove nhengo yeBulawayo City Pensioners Association ndemumwe wevanhu vakataura neStudio 7 mushure memusangano wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura nekomiti yeparamende inoona nezvemari nebudiriro wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pebhiri rekuda kuvandudza mitemo ine chekuita nezvemudyandigere kana kuti Pension and Provident Funds Bill.
Chihora less than 2,000 pamwedzi. Imba yangu inoita 1,500. Motikari license per quarter iri kuita 4,400 and something, which is 5,000. Radio mumba mangu, the TV iri kuita iyo 1,200 per year. Zvinhu zvese izvozvizvi nepolisi handichazvikwanisi kuzvibvisa. Iyi zvino inini ndakamira pano, I've got no police anymore. Kana ndikafa nhasi ini nemudzimai wangu tikafa, taakutomirira popas burial nekuti hatichina polisi, hatichina, our dignity has gone down.
Vamukwada vanoti pavaishanda vaibatirwa mari yakawanda zvikuru yemudyandigere uye nyika payakashandisa mari yekuamerica mugore ra2009 payaibatwawo iri mumari yemadhora yekuamerica. Vamukwada nevamwe vavo vanzwisise kuti sei vari kuwana mari yemudyandigere shoma kudai, vachiti havafari nemashandiro anoita mapoka anozivikanwa kunzi pension funds ayo ari muzvikamu zveupfumi zvakasiyana-siyana munyika. Valukas Munyika, au vakapinda mumusangano wekunzwa pamusoro pensions and provident funds bill, vakashanda kwemakore akawanda kukambani Zimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO. Vamunyika au vanoenengo yesangano rinorwira kodzero dzekuti vashandi vawane mari yemudyandigere yakafanira reZimbabwe Pensions and Insurance Rights Trust ZIMPET, vanoti huori ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti vanhu vari pamudyandigere vasawane mari dzakaringana. Retired Colonel Brian Spambi ndomwe avo vari pamudyandigere. VaSpambi vanoti kuve pamudyandigere chinhu chaiyemurika, asi vanoti nekuda kwekuchinja chinja kwemitemo ine chekuita nezveupfumi munyika, ruzhinji rwevanhu vari pamudyandigere ruri kurarama upenyu hwakaoma.
Waiti ukawana mudyandigere wako waikwanisa kutawo mudyandigere wodya wakagara, because yaikwana kuti utenge imba ugotanga business ugosara nechange pamari yelump sum usati wasvika pamari yema. But iko zvine zvise mari yacho haichina basa kana iri RTGS hakuna chaunotenga naye ngozi vana vanoda US.
Pasi pemutemo yemunyika, vanhu vose vanoshanda mumakambani akazvimirira oga kana muhurumende vanobatirwa mari inoenda kuNational Social Security Authority kana kuti NASA, uye vozopiwa chidimbu chemari iyi sechikamu chepenjeni kana vachinge vasiya basa. Asi paive nenguva yakareba vanhu vakawanda vachinyunyuta kuti mari iyi haina zvainokwana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti mari yevanhu vari pamudyandigere ishaye simba.
Hazvipereri kana kutangira kune vari pamudyandigere ava, asi zvinoratidza kuipa kumamirire upfumi munyika. Dambudziko iri rinounzwa nekushaya simba kunoita mari yenyika nokuzotora nguva kukwidziridza mihoro yevari pamudyandigere avo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vaudza Studio 7 kuti vari pamudyandigere vave nenguva vachirarama upenyu hunonzwisa tsitsi, zvisinei kuti vanenge vapedza makore akawanda vachishandira nyika.
Upenyu hwavo hwakaomarara kwazvo. Vamwe vanga vasina pekugara, havasina pekugara, vamwe vakanga vasina kuvaka kumisha, havana pekuti vangabhadhara mari dzemarendi mbunyikidzo.
Vamwe vari kugunun'unawo kuti kuNASA kune huori izvo zvakasungisa mamwe makurukota maviri aive kubazi rezvevashandi anoti amai Priska Mpfumira naamai Petronella Kagonye vachipomerwa mhosva dzehuori. Kune vamwe vari pamudyandigere vanoshorawo boka reInsurance and Pensions Commission kana kuti IPEC, iro rinoongorora mashandiro emakambani ane chekuita nepenjeni pamwe neinsurance, vachiti harisi kuita basa nemazvo. Asi mutauriri weIPEC vaLloyd Gumbo vanopikisa maonero aya, vachiti boka ravo range risina masimba akakwana kuti rinyatsokuita basa raro nemazvo.
Tinoziva kuti varipo vanochema nekuti IPEC hainaita chakati, hainaita chakati. Zvinenge zvichirema ndezvekuti tinenge tisina simba racho kubudikidza nemumutemo. Hauna kutipa simba rekuti tinge tichiita zvimwe zvacho izvozvo. Munoziva kuti munyika muno tachinja mari dzatinoshandisa. Muna 2009 takabva kuZimbabwe dollar tichienda kuinonzi multicurrency. Muna 2019 tikabva tachinja kumari dzakasiyana siyana idzi tichidzoka kuZimbabwe dollar. Saka dambudziko rakaitika ipapo nderekuti kana mabva kucurrency yakati muchienda kucurrency yakati, toita sei in terms of my benefits kana kuti mapension values evanhu vanga vachicontributa mari.
Pari zvino paramende iri mushishi kuvandudza mutemo ine chekuita nezvepensheni kana kuti Pension and Providence Funds Bill. Muzvare Tokozani Kupe inhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemari nekusimukira kwezveupfumi, uye vanoti vanotarisira kuti kuvandudzwa kwemutemo uyu kuchabatsira.
Izvozvi mapensioners ari kuchema, haana kuwana mari, haasati awana mari, mari dzavari kuwana ishoma. Saka kuda kugadziriswa mapension sekta iwawa kuti kuoneke kuti anoshanda sei.
Zvichaonekwa mukufamba kwenguva kuti kuvepo kwemutemo uyu kuchabatsira here kuti vari pamudyandigere vararame upenyu huri nani kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM, 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz shortwave. Sachigaro vebhodhi reZimsec vaEdi Mwenje vazivisa nhasi kuti zvakabuda mubvunzo dzeA-level gore rapera zvabuda. Vaudza vatori venhau kuti uwandu hwevakabudirira mubvunzo hwakaderera nezvikamu zvinodarika zviviri kubva muzana kana kuti 2.1% zvichienzaniswa nevakanyora muna 2019. Vakawanda munyika nhasi vatambira nemufaro danho rakatorwa nedare reHouse of Representatives rekuAmerica nezuro rekupasisa bhiri rekusimbaradza kudyidzana kweAmerica neAfrica kuburikidza nechirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI. Bhiri iri rikatambirwa richapa kuti chirongwa ichi chienderere mberi kwemakore akawanda. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupasa kwebhiri reYoung African Leaders Initiative Act of 2021 HR 965 nezuro, Representative Karen Bass, sachigaro vekomiti yedare House of Representatives inoona nezveAfrica ichitarisa nyaya dzeutano nekodzero dzevanhu vakati bhiri iri rinoenderana nezvinangwa zvemutungamiri wenyika yeAmerica President Joe Biden zvekusimbaradza kuhidzana kwenyika yavo neAfrica. Amai Bass vanoti vanotarisira kushanda nevamwe vavo kuti bhiri iri ripase muSenate kuti vaBiden varisaine kuti rive mutemo. Vamwe vakambopinda muchirongwa ichi vakaita samuzvare Faith Njovu vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti chirongwa ichi chave kuzovepo zvachose.
Chinhu chakanaka chatinofara nacho, chatinokorokotedza zvikuru, because the sure is the need for vatungamiri my young leaders kuno kuAfrica kuti vawane such opportunities exposure networks akadaro.
Va Vivid Gwede avo vakapinda muchirongwa ichi vati chakakosha chose sezvo chichipa mukana kuvana veZimbabwe neAfrica kuti vadzidze mafambisirwo anoitwa zvinhu muAmerica pamwe nedzimwe nyika.
Inda ikoko takadzidza tingati kuona kuti zvinofamba sei, nyaya dzebudiro dzinofamba sei, nyaya dzemabhizimisi dzinofamba sei, nyaya dzekutongwa kwamatunhu dzinofamba sei, zvinoita kuti vanhu vave nepundutso.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure avo vakapindawo muchirongwa ichi muna 2016 vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa.
Tine zvimwewo zvingakopeke mamodels egovernance ariko anogona kuzoshandiswa muno muAfrica, uyezve nezvimwe zvatinoona pavanokanganisa marwaniro avanoita nyika yayo, ino zvinoita kuti varombo pamwe vawedzere kuita varombo, vapfumi vachiwedzera kupfuma.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vatiwo vazhinji vavanoziva vakapinda muchirongwa ichi vasimuka zvikuru mabasa avo.
Vazhinji vacho vandinotarisawo ini vakaenda kumaprogramu anenge achisupportwa neAmerica vari kuita zvinhu zvikuru, kuratidza kuti zvirongwa izvi zvasimudzira zvakanyanya utungamiriri.
Chirongwa cheYALI chakaparurwa muna 2010 kutsigira vatungamiri vechidiki muAfrica munyaya dzeutongo hwejekerere, runyararo, budiriro nezvimwe. Young African Leaders Initiative Act inosungira bazi reAmerica rinoona nekuchidzana nedzimwe nyika reState Department kuti ritsigire YALI zvachose kuti Africa ive nevatungamiri vemangwana vane hunyanzvi hwakadzama. Ati gore rino nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vechidiki vachapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vachadzidziswa kuburikidza nedandemutande reInternet vari kunyika dzavo, zvakasiyana nakare apo vaiuya kuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vemuAmerica vanosvika mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 million vabayiwa nhomba yeCOVID-19 mumazuva avo zana ekutanga kubva zvavasarudzwa kutungamira nyika. Vachitaura kumuzinda wavo weWhite House nezuro, vaBiden vakatiwo vachiri kuita ongororo yekuona kuti vangabatsira sei dzimwe nyika dzisina nhomba yakakwana. America inoti hayo iri kubatsira nemari inosvika mabhiliyoni mana chirongwa cheCovax chinobatsira nyika dzichiri kubudirira nenhomba. Nekuda kwekuti vanasikana vakawanda munzvimbo inogara vakawanda muKenya yeKibera vangavoita pamuviri panguva yeCovid-19, vabereki nevarairidzi vakaronga urongwa hwekuita mitambo yenhabvu yemadzimai kuti vana ava vawane zvekuita. Vamwe vacho vanonzi vari kutamba nhabvu zvinonwisa mvura zvokuti vave kuda kutengwa nezvikwata zvepamusoro-soro. Paramende svondo rino rekupasisa bhiri rinobvumidza kuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kepiri kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2 rakasimudza mutauro mukuru vanhu vakawanda vachipa maonero akasiyana-siyana. Vanotsigira bato riri kutonga rezanu-PF vanoti zvakaitwa nenhengo dzavo muparamende pamwe nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa reMDCT zvekutambira kuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika rakaumbwa muna 2013 chinhu chakanaka chose sezvo izvi zvichichengetedza zvido zveveruzhinji uyewo kupa mutungamiri wenyika mukana wekushandisa masimba avo zvisina anokanda zvipanera mumavhiri. Asi vanopikisa vanoti zvakaitika izvi mucherechedzo wekufa kweutongo hwejekerere uye zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kushandisa masimba ayo muparamende zvisizvo nekuti bumbiro idzva iri ranga risati rambotanga kushandiswa rose. Nhengo dzinosvika zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzakatambira kuwandudzwa kwebumbiro uku kuchitiwo makumi maviri nembiri dzichipikisa. Zvinonzi zvinofanirwa kuwandudzwa mubumbiro iri zvinosanganisira mutemo wekusarudza anokwikwidza ari mutevedzeri weanozove mutungamiri wenyika kana kuti running mate, mutemo wekusarudzwa kwevatongi vematare pamusoro uyo wakawedzerwa nguva yekushanda, kuwedzerwa kwenguva yemutemo unopa zvigaro kumadzimai pasarudzo kana kuti women's quota uyo wanga uchiguma kushanda muna 2023, uyewo kuisa mutemo unopa zvigaro gumi kune vechidiki musarudzo kana kuti youth quota. Bhiri iri rave kuzoenda kudare resenate uko rinotarisirwa kupasiswa zvakare sezvo ZANU-PF ine nhengo dzakawanda ikoko. Kana bhiri iri rakapasiswa nesenate rinenge rave kuzoenda kumutungamiri wenyika kuti aise runyoro rwake kuti uzove mutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva repatriotic Zimbabweans uye vaimbove nhengo yeparamende vapishai muchauraya pamwe nenhengo yezanu-PF uye vari gweta Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoona sei zvakaitwa neparamende izvi.
Tinofanira kugara takaziva kuti vanhu havana kusikirwa mutemo asi mutemo wakasikirwa vanhu, varidzi vemutemo vanhu. Saka mutemo kana uchinge wasvika nguva yekuti wava kutidzvinyirira, tine kodzero yekuushandura zvakaitwa zviri mugwara. Kana mutemo ukatungwa paramendi, zvatoreva kuti inyika yese yatochinja. Vanhu vari muparamendi vakamiririra nyika yese. Chidanho chakanaka zvikuru.
Vamuchauraya, munoti nedanho rekushandura kana kuvandudza mutemo pamwe nezvataurwa naDr. Mavhaza?
Pane zvetisikanyatsowirira nazvo isu sebato repatriotic Zimbabwe pakushandurwa mitemo kwakaita sekwakapfukitwa kuparamendi manje-manje. Chekutanga ngechekuti ruzhinji rweZimbabwe runofanira kuita vimbo kana kuita confidence mumaleaders avo kuti vanokwanisa here kuchengetedza bumbiro renyika rinoita kuti tione kuendera mberi. Saka apa zvakapeka picture kekuti vana veZimbabwe vakutaiwa kuhurumende zvakungochinja mutemo painodira, kunga ari kuchinja bhutsu kana vari kuchinja mahairstyle. Zvadii kuti constitution yeZimbabwe imboramba iripo tese tanyatsokuita understand, tozotarisa payakaipira nepayakanakira. Saizvozvi issue yerunning mate yakabva kubviswa iyi. Tanga tisati tatomboita experiment kana kuita experience tione payakanakira nepayakaipira, but yangobviswa. Then paissue yeappointment yemajudges ekumatare, taiona patv mamedia kuchiitwa maindevies emajudges ivo vachitiudzwa kuti zvevanonga vachide kuzoita kana vavepo neku kubvunzwa experience yavo and so one capacity yavo. So izvo zvese kana zvakubviswa zvinoreva izvo kuti ruzhinji rwenyika haruchinei nechekuita kweappointment yemajudges uko kwangu kuchitungamirwa ngejudicial service commission. Saka tiri kuona kuti masimba akatorerwe judicial service commission pamwe chete nepublic.
Dr. Mavaza, munoti panyaya yemajaji apa?
Panyaya yemajaji apa hapana chakaipa kuti hurumende kana mutungamiriri wenyika asarudze vatongi vedzimhosva pache zvake. Tinzwisise kuti mutemo uyo kuti vatongi vanosarudzwa neruzhinji rweZimbabwe wakanga usina kumira zvakanaka, nekuti vatongi vanga vapiswa kana kuti vakuyanikwa pachena vachiita kunyadziswa paprosesi yavo vachibvunduridzwa mubvunzo. Umambo hwekutonga sajaji kana kuti utongi sekutonga sajaji hunoyera huri pamusorosoro pekuti haafanirwe kudhererwa nemunhu ndindakakusarudza. Anofanira kungoonekwa ari paachitonga nekuti the law is sacred. Saka in other words, kuti vanhu vakanga vari kubvumirwa kusarudza vatongi yaiva hongu vanhu vakanga vachibvumira, asi zvanga zvisina kunyanya kunaka, zvanga zvisina kunakira vatongi. Kune vatongi vazhinji vanogona kutaura mhare dzekutaura paruzhinji zvekuti vakapiwa mabasa aya nekuti vaigona kutaura, asi vasina pfungwa dzekutonga. Saka dzimweni dzenguva mutungamiriri wehurumende paanenge achisarudza haangomuka mangwana neongotowa hamutonzi, anotosarudza nechikwata chaanenge anacho onyatsoongorora zvinodiwa pautonzi.
Vamuchaura, tingaona here dare reseneti richishandura zvakapasiswa nedare repasi?
Izvo hazvikwanisi. Dare resenati harikwanisi kurivhesa zvinhu zvakaitika kudzasi because the ruling party ine majority ikoko, and mutemo weZimbabwe mashandiro onoita ndekuti kune inozi whipping system. Saka munhu anovhota along party lines, havazokwanisi kunge achiti chero ari senata wezano kana akafungidzirwa kuti hazvina kuipa ovhota zaza way round, because panodivide kwadzi house panenge pasina option yekuti uchaite zvebrand zako usikaonekwi. Zvese inenge yaitawo public. Saka vanhu vanomanikidzwa kuvhota zvichienderana nedirective yabva kuparty HQ. Saka because of the whipping system, mutemo iwo wakutoita sell through the senate.
Vanga vari munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva repatriotic Zimbabweans uye vakambove nhengo yeparamende vapishai muchauraya vari parunare kuchipinge. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yezano PF uye vari gweta Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain. Live Talk cheWomen's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye urongwa hwekubayiwa kwevanhu nhomba. Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland East neZuro, vamwe zana nevashanu kana kuti 105 vachibatwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vabayiwa nhomba yavo yechipiri yeCOVID-19 kukwekwe. Vakwegura vochema-chema nemari shoma dzavanoti vari kutambiriswa dzopakuti vanonge svosve nemuromo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zizobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 22 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endaveni zethu lamhlanje.
Every Zimbabwean is called upon to quickly adapt to the new normal and the new realities in order to ensure that we are able to achieve the milestones set out in the National Development Strategy 1, as well as our Vision 2030.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlatshwe ijekiseni yesibili yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 namuhla.
We were able to benefit from, I guess, funding available through the UK Medical Research Council, and we sequenced over 1,000 infections. And what was found was about 90% of cases that were transmitting in Zimbabwe in January with the South African variant. So to all intents and purposes, the COVID that's going around in Zimbabwe is basically what's going around in South Africa.
Ingcwethi zithi umhlobo wegciwane le-COVID-19 elitholakala eZimbabwe liyafana lalelo elitholakala kwele South Africa. Kulokhu kulokuxokozela okukhulu ngokuguqulwa kwezinye izigaba zesisekelo sombuso welizwe. Inengi lisithi lokhu kwenza umonga meli Mnangagwa ave lamandla amakhulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlatshwe ijekiseni yesibili yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eSinovac edolobheni leKwekwe, lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi laye ahlatshwe ngoba le kuyiyo yodwa indlela yokuzivikela kulo mkhuhlane. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umongameli weZimbabwe uhlatshwe ijekiseni yakuqala eVictoria Falls ngenyanga edluleyo ngemva kokuba lolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine lusungulwe eZimbabwe ngohlelo lanjalo nyaka ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga onguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle. Umnangagwa ohlahlelwe esibhedlela seQuick General Hospital lapho okube kugcwele abantu bezobukela ehlatshwa uthi uyajabula ngesilinganiso sabantu asebesiza ukuzohlatshwa.
We continue to learn lessons from this unprecedented global pandemic. Every Zimbabwean is called upon.
Siqhubeka sifunda okuningi kulo mkhuhlane ongakaze ubonakale. Wonke umuntu ukhuthazwa ukuba ajayele impilo esesiyiphila uze senelise ukufeza intuthuko phansi kwe-Vision 2030.
The milestones set out in the National Development Strategy 1, as well as our Vision 2013.
Phekezele edolobheni lelo umsekeli wakhe uChiwenga labaphana intambo bakahulumende abagoqela owezomvikela unkosikazi Upa Mchinguri, owezamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni, lomabhalane omkhulu kugatsha lokwethula kwembiko uPermanent Secretary Nick Mangwana. Owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle udokotela Henry Matsurira uthe umongameli wenze isibonelo esihle.
So starting to vaccinate the people.
Ukuhlaba abantu ngejekiseni elivele likhona elizweni kuyinto enhle eyenziwa nguhulumende weZimbabwe.
Zimbabwe was a good thing for the government to do.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uzaqhubeka edinga imali yokuphathisa ukuthuthukisa uhlelo lokuhlotshwa kwabantu abaningi ijekiseni le.
Our strategy as a government in dealing with the pandemic.
Njengohulumende sifuna ukuba abantu basinde, njalo nxa sikhangela ijekiseni le-COVID-19 yindlela yokubona ukuba lokhu kuyafezeka.
Okhokheli ebandla eliphikisayo uMnumzana Douglas ndawonye labanye abakhokheli bamabandla aphansi kwedale le-Poland bebekhona eKwekwe. Ukuhlatshwa kukaMnangagwa ijekiseni yakhe yesibili kwenziwa ngesikhathi isigaba adabuka kiso esemidlands siqinisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Abantu asebehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 vaccine sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 229,631 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje inani lasebehlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus selifike phose kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 295,631. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi asebehlaselwe yilomkhuhlane selokhe ufike eZimbabwe sebefika phose kunkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiyanga lombili 37,980. Asebebhubhile bedlula inkulungwane elengxenye 1,555. Umkhuhlane lo ukhanya usumemetheka ezikolo zamaboarding ikakhulu eMathebeleland South laseManicaland. Kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende useqinisa amanyathelo okwenqabela umkhuhlane lo endaweni zokufundela. Udokotela Elopis Panda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo uyeza ngamandla njengoba isikhathi somqando sesisondele, kanti njalo asebehlatshwe ijekiseni yokuwenqabela belokhe bebalutshwana.
Umkhuhlane lo uyeza, sizathola nzima ngoJulayi ngengamthandona njengomona ngoba umkhuhlane lo umemetheka ngesikhathi somqando. Ungakhumbula kuhle kumnyaka ophelileyo ngalesi sikhathi esikuso, i-Italy lithole nzima, i-France lithole nzima, i-Britain lithola nzima le-Germany. Lanamhlanje yikho kwenzakalayo ukuthi lawo mazwe athole nzima. Sebekhuluma ngama-lockdown khona ngale. Kuyabhoda umkhuhlane lo uhlaba ngomdala jikelele. Yithi lapho kuzafika ngoba empeleni kaJuni, Julayi ne-Agasti. So ayisobukulisela lokho, yinto ezakwenzakala. Ngakho abantu bafanele benqabele kakhulu ukuthi singaboni enye i-peak efana nale sibone ngoJanuwari. I-psychology yabantu badile, yikho kufanele ukuthi ngabe kuthiwa kuyakhuthazwa njalo nje ukuthi abantu bangisise ukuthi isizathu sokusebenzisa i-sanitizer yisiphi, ufaka ama-mask unceda ngani njalo nje. Ukuthi ingazo yakhona mhlawumbe ikhulunywa iphindaphinde ukwenza ukuthi abantu bangadinwa ngoba bayadinwa abajayelanga
kuzokuzobeyizakuzalokho. Imbangela kuyini ukuthi ngomqando kumemetheke?
I-virus le ifanana lama-flu virus, i-flu ngakho eqanda kulula ukuthi ithathumelwane. Abantu bayajabulela kalula ngesikhathi emqando. Yikho kwenzakala kwamanye amazwe, yikho kuza kwenzakala kuyona kuthi umbambo uyenza kube lula ukuthi umkhuhlane uyithathulelwane.
Lo ngudokotela Elopis Panda. Siloku sikudaba olufanayo lanxa inani lababanjwa i-COVID-19 selikhanya selisehla kulezi nsuku, ingcwethi zithi uzulu kumele qhubeke ezivikela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle elizweni bakhuthaza njalo uzulu ukuba loba esehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine, kuqakathekile ukuba aqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ukuhlaselwa yilo. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ngomunye wengcwethi ezikhuthaza abantu ukuqhubeka bezivikela.
Bahlabe zulu, lokhu ukuthi silumane indlebe njengoba nalikwazi ukuthi kulobhubhane lololubi kuthiwa yi-coronavirus. Yikho njalo sabe lokhu esiphenduka silazisa ukuthi lisiphathe sesisiye engozini njengobana liyabona umqando osufikile. Ubhubhane lolu lusuka lube ngani yi-flu, so lunamathela masinya kathesi, luhamba khonapho njenge-flu, lukhanye ngani kuleli hlandla lubulala abantu masinya.
Unkosikazi Simo Sabo Ngonya uthi usathandabuza ukuhlaba ijekiseni evikela i-COVID-19.
Okwe-vaccine so far siyesaba, mina njengamvela ngikahlatshwa sibili ngiyesaba, because ngingatholi kahle kahle umuntu okhansila ngayo ukuthi iyenzani after ngayihlaba emzimbeni.
Udokotela Paulinus Khosana, umgcinisihlalo we-Health Services Board owakuqala kobulawayo ukuhlatshwa, uthi akukho okubuhlungu akuzwayo ngemva kokuhlaba.
Ngibe ngokuqala lapha kobulawayo ukuba vaccinated against i-COVID. Ngizwa ngi-right zibili. Akula ama-complications engiwazwayo. Bekuthiwe ngiyehlala phansi ngale njengoba nasele ngimisa, so engxenye ngagcina ngisuba le shock ngiwela phansi, but otherwise ngi-right.
Lisiyatshona ilanga layizolo, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kubanjwe abantu abayisithupha kobulawayo bele COVID-19, kwabhubha umuntu oyedwa. Abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,402 bahlatshwe ijekiseni senile okwakuqala izolo elizweni lonke jikelele. Kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga likazibuse kuviki edluleyo, umongameli Emmerson Qambu Zomnangagwa uchaze ukuba benza konke okusemandleni kahulumende wakhe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uqhubeke ethi uhulumende ukhangelele ukuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19 vaccine azakwenela ukuba futhi kusiyaphutsha lomnyaka ka-2021 sokuhlatshwe izigidi ezilithumi zabantu 10 million. Ngimela iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zithi umhlobo wegciwane elibangela umkhuhlane we-COVID-19 elitholakala eZimbabwe liyafana lalelo elitholakala kwele-South Africa. Ngokunjalo zithi uZulu kumele azivikele ngokuyahlatshwa. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngenye ingcwethi kwezempila kahle uDr. Tinashe Gede emhlanganweni lentatheli izindaba eziloba ngezempila kahle oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum leye Humanitarian Information Facilitation Center wokuzisiza ngolwazi olujulileyo ngeCOVID-19. UDr. Gede uthi lesi simo savela ngemva kophenyo olwenziwe ngozibandlela lonyaka lokudingisisa ukuthi umhlobo weCOVID-19 okuleli vele wavelela nga.
So there are probably 5 major variants circulating. Within Zimbabwe in January, we were able to benefit from, I guess,
sithole usizo lwemali nozibandlela luvela kwabe UK Medical Research Council. Kwaqhutshwa inhlolisiso mayelana ngokuthelelwana kwalo mkhuhlane. Kwatholakala ukuba isilinganiso sokuphose sokungamachumi ayisitshiyangalolunye sabatholakala belegciwane kuleli ngenyanga kazimandlela. Babelohlobo lwalelo elitholakala kwele-South Africa. Lokhu kusitsho ukuba ubhubhane lwe-COVID-19 olutholakala kuleli ngolo hlobo oluvela kwele-South Africa.
And within Zimbabwe, the most dominant right now circulating is the South African variant.
Ukhuthaza uZulu uDr. Gede ukuba ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ukuze ehlise amathuba wokuhlaselwa yilo mkhuhlane ngamandla. Uprofesa Elopis Banda, umnikazi weGama Medical Laboratories, laye ugcizelela ngokuqakatheka kokuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine ekumelaneni laleli gciwane.
Dingi vaccine, hlatshwa, nxa ixetsha lakho selifikile, ngoba umkhuhlane lo uyabulala.
Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvikela uZulu kulolu bhubhane ngokumkhuthaza ukuba ahlatshwe ijekiseni leli elisiza ekwehliseni amathuba okuguliswa okwedlulise amalawulo lapho umuntu ethe wahlaselwa ngoba evikelekile. Embikweni awethulele intatheli izindaba loZulu ngemva komhlangano wequla labaphathintambo, umphathintambo ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa uthi uhulumende uyaqhubeka ngemikhankaso ilizwe lonke yokupha abantu imfundiso ngejekiseni yokuzivikela e-vaccine.
Cabinet was advised that the vaccination
iqula labaphathintambo laziswe ukuba sekuqakathekiswa ukuhlatshwa kwamajekiseni okuzivikela kulabo abahlala emadolobheni akumngcele abalisa elemtare Beitbridge lamanye njalo. Lumsebenzi uqhuba kuhle.
Kodwa abasebenzisana lozulu abagoqela abenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust
edolobheni leGwanda bathi bakhathazekile ngokube lokhe isilela impahla yokuzivikela yama personal protective equipment kulabo abasebenzisana loZulu obona ngezokukhulumisana loZulu kuCYDT uNkosazana Bongiwe Dube ulandisa kabanzi ngalokho
lokhe kungela ama PPEs for ama essential workers yashoda cene sebesenza bezezokuziphekela ikanti kumele ukuthi ngabe kufika lesi sikhathi bayazinikwa
Ngokutshona kwelanga la izolo abezempila kahle babike ukuba abafika phose inkulungwane eziyisithupha lengxenye 7402 behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 okwakuqala okutsho ukuba sebefika phose amakhulu amathathu enkulungwane 295,631 asebehlatshiwe leli jekiseni okwakuqala kuze kube khathesi kuthi abafika phose amakhulu ayisithupha 587 kungasebe pinda ukulihlatshwa njengalokho okuchiwo ngabezempila kahle kusicho ukuba sebefinyelela kunkulungwane ezingamachumi amane 37,365 asebeliphindwa baveze njalo ukuba ndawonye eleZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane ezine 37,980 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo nyakenye abedlula kancinyane inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu babo 35,065 kungasebasindakiwo kuthi abedlula kancinyane inkulungwane elengxenye bakhona 1,555 balahlekelwa imiphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kulivestoku lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okuhlangana labesifazana ngalesi sikhathi sokumelana lobhubhane lweCOVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
General Mahamat Idris Deby Itno usekhethwe libutho ukuba akhokele uhulumente wakwaleChad okumnyaka lengxenye kulandela ukubhubha kukayise u-Idris Deby Itno odudulwe ngamalicatsha eFront for Change and Concord in Chad phandle kwedolobho le-Njamena ngomvulo. Amalicatsha la athi akumelanga umntanakhe akhokele ilizwe leli ngoba ukubusa akumelanga uphathwe engani yibukhosi. Umongameli Joseph Biden uxoxisana lenkokheli yakwamanye amazwe ngesimo somkhathi namhla ngosuku lwe-Earth Day. Uhulumende wakhe ufisa ukuba kuphungulwe intuthu ephuma emafektali ezimoteni leyinye ukwenzela ukuvimba ukukhudumala komkhathi okulakho ukubhidliza umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Inhlanganiso ebona ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele, i-United Nations ithi kuzothatha isikhathi eside ukuba kuvezwe ukudlwengulwa kwabesifazana lamankazana okwenzakala eTigray kule Ethiopia okulempi yomvukela. UNkosazana Pramila Patton ubona ngokukhahlanyezwa kwabantu kuhlangothi lwenhlanganiso le uthi kuningi okuveza ukudlwengulwa kwabesifazana eTigray libutho lakwele Ethiopia elilwisana lamalecatsha.
Ibandla le-MDCT lithi lanxa likuvuma ukuthi kule migqa emibi kugwalo lokuguqula isisekelo sombuso welizwe olwe-Constitutional Amendment Bill No. 2, amalunga alo ePhalamende avote samukela libhili ngoba ilezinto ezinhle ezithuthukisa abesifazana labasakhulayo. Iningi lisola ibandla leli ngokuvota libambane leZanu PF ekupasiseni ibhili le iyona epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bafivinywe nguZulu njengalokhu obekusenziwa. Imupa njalo amandla okuqelisa ama-contracts abahluleli ababe sebefikise isikhathi sempentsheni abafana lomahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba, yena ozafikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa okuyiyo iminyaka abahluleli abamele bachiye ngayo umsebenzi mhla ka 15 ngenyanga ezayo. Kulamalunga eMDCT amane kuphela aqoqela unkosazana Thokozani Khuphe avotesa la ukwamukela linguquko ebambanela beMDC Alliance. Sixoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Sina njengebandla leMDCT udaba lweConstitutional Amendment number 2 lube yinsinda baphendule ngoba belumumethe izinto eziningi kuyizinto esizisekelayo kanti njalo kwelinye icele kuyizinto esiphikisana lazo. Into besivele sisekelana lazo okokuqala bekulo daba lokuthi kumele omama baqhubeke bele kota yabo engathi number okumele ba ivunyelwe ukungena eParliament ngezinye indlela bekumele ukuthi ngokhetho olulandelayo kungabi khona omama abangena eParliament ngenxa yamavoti abe inikwe iparty bese kumele ukuthi kube sokufika esigabeni sokuthi kungena labo omama abayabe bekhethiwe kuphela. So thina njengebandla sikubona kuqakathekile ukuthi ilizwi labo mama liyale liseParliament. Okunye kade kukhona apho futhi ngokubeka sobala uluhlu kumbe inumber yabo mama okumele babe ngokansila. Okunye futhi obekukhona apho ludaba lwama youth ukuthi ama youth kumele abe ngabantu abangaki kumele kube lenani elingakanani lama youth eParliament. Thina njengebandla le MDCT sikholelwa ukuthi abatsha asobakhokheli bakusasa kuphela kodwa ngabakhokheli banamuhla lakusasa. Okunye kathi njalo bekukhonapho oyisivele sivumelana lakho ngokwe-devolution of power akade bevotela ibhili yizi izinto akade bezivotela lezi.
Uthini kulabo abathi lithengisile njalo sesike sabona licotsha amalunga kubandla lisithi kalaleli uMakhuphe labanye laba bathathu abale ukwamukela linguquko lizabathathela manyathelo bani?
Indaba ibikhona ngale ku lower house okulomama uThokozani Khuphe ongu vice president njalo onguye omkhulu kuma members of parliament akhona phana eParliament. So kungaba into edanisayo nxa kuyikuthi onozindaba bakuthatha kuye ukuthi kulabantu abathengise iparty ngoba akuzange kuthengiswe iparty. Nguye obenika ubukhokheli kulelo dale, nguye obekumele abone ukuthi izinqumo zebandla ziyalandelwa. So ayikho nje indaba yokuthi kuvotele zanu, alikho ke icala elizayethuswa abantu ngalokho ngoba kunanzelelwa ukuthi bayenze lokho mhlawumbe abakuthunywe yilabo abamele ledale leParliament.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli seMDCT. Sixoxe njalo lomeli weBinga South yedale leParliamente engoMDC Alliance umnumzana Joel Kapuza ovotesa la ukwamukela ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu.
I-constitution akufanelanga impu ngokutshintshwa-tshintshwa nxa litshintsha imithetho liyatshintsha ama-examine kodwa i-constitution yakhangela i-constitution zabo-America zilama-centuries zabhalwa ayithintwa ngoba yiyo ebamba umuntu wonke ilizwe lonke isisekelo sombuso. Yebo kambe kungaba kuhle ukuthi kutshintshwe lihambelana ngesikhathi kodwa edubhela i-constitution siyipase kathesi kathesi yemna ngomunye ovotileyo ngisala ukuthi ingatshintshwa i-constitution ngoba amadoda la ezanu afake into eziningi ezinhle ezifuna ukuthi zitshintshwe kodwa befaka nje okunye okubi besithi sikuvotile ndawonye. So bekufanele ukuthi singavota sithi ye ayitshintshi i-constitution siyabe sesivuma ukuthi okuhle okuphakathi okuningi sokuzawonwa konke ngento ezimbi ezibili ezintathu. Okunye nje okungenze mina ngathi hayi akufanelanga sivutshintshe iconstitution indaba yokuthi besilodubo lwama-judges, i-judiciary kuthiwa kule separation of powers, i-judiciary ama-judges kufanele nxa besemthethwandaba bethonisa amacala bengela ukuthi lo ngupresident, lo ngubani, lo ngubani, bekhangela umuntu njengomuntu owonileyo kumbe umuntu ongelamlando kumbe olicala, icala bethethe njengoba linjalo. Kodwa ke nxa liza kuthi ama-judges efakwe ezikhundleni umongameli abasoze bebele freedom yokuthi betonise amacala ngoba amacala abamba uhulumende ngibathinta uhulumende ngobatisa amacala abaningi ayenziwa nguhulumende. Abasoze bayatonise benengqondo ezikhululekileyo ngoba bayabe sesaba lowo abafake esikhundleni.
Kuyini eliza kwenza pho njenge-MDC Alliance njengoba sokusobala ukuthi kusenethi izapasa libhili njalo ubaba uMnangagwa abuye ayisayine ibe ngumthetho siguqulwe isisekelo sombuso?
Ye, sidliwe but kwinxa yokuthi thina be-opposition sibe saba yizithuta abanye bethu bathengiwe singawufaka njalo. Ye, sizazama ukuthi sibe silwisa sibabonisa amadoda la but bekungafanelanga ngoba into yabantu abaningi ukuthi yevotelwa yiparlamente abantu ababili abathathu belungise thina sayilungisa i-constitution siyiZimbabwe jikelele yonke. Ngibona ngathi lapha bekuliphutha. Sizazama nje silungisisa silwa labo eparlamente. Well, i-majority phela yiye ebusayo so singakuthi.
Umnumzana Joel Gabuza ngumeli wePinga South yePhalamende njalo ngowebandla leMDC Alliance. Inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe ithi intatheli zindaba kumele zidinge indlela ezikhaliphileyo ezingenza zenelise ukusebenza okwezinga laphezulu ngalezi zikhathi lapho indlela zokukhulumisana ziguquka njalo nje. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni osanda kuqhutshwa ngamalunga e-board ye-council elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eye-Voluntary Media Council of Zimbabwe Strategic Planning Meeting owenzelwe eKwekwe ngokudinga indlela zokuthuthukisa ukusebenza kwalenhlanganiso. Umgcini sihlalo wale i-board uMnumzana Alec Mchadehama ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokuphuma le ndlela ezizaphathisa ukumelana lokwethulwa kwezindaba zamanga lokunye.
There is no doubt that there is new media, there is social media, there is fake news as well. It is one of these reasons why they
kusobala ukuba sekulezinye indlela zokusabalisa imbiko kulabo social media laba abakhipha imbiko yamanga. Kungalesi sizathu-ke sihlangene ukuba sidinge indlela ezizokwenza sisebenze kulesi simo esikiso.
Isikhulumeli senhlanganiso emela intatheli zindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association Zimbabwe uLeopold Munende uthi limqotho lelo elikhulunywa ngabe-VMCZ.
Sokufuze kube lokufundiswa kwentatheli zindaba ikakhulu ekusebenziseni i-new media, social media, lokubona ukuthi le yi-fake news okuzanceda ekugcineni abalaleli bethu. Imfundo le ingaqala phansi isiya phezulu, kunganceda even indaba ezizabe zikhona ezizabe zithathwa phambili eminyakeni le ezayo.
Umqondisi we-VMCZ uLofty Dube uthi kumqoka ukuba njengenhlanganiso ezimela intatheli zindaba zazi njalo zihambelane lalokho uhulumende akwenzayo okungaba kuphathelane lezemithetho elawula uhlangothi lokuthathwa lokwethulwa kwezindaba.
Ngendlela obekusenzakala ngayo okube lokutshintsha okuningi kakhulu endabeni yemithetho yelizwe kulento eziningi ekufuze ezintshintshi lathi njenge-VMCZ ufuze sikhangele lokho okutshintshiweyo sikukhangelisise futhi ukuthi nxa kungasisa phambili kungasisa njani. Lathi sibe lamaqhinga okuthi nxa uhulumende esenza lokhu akuplanayo ngemithetho lathi sibe phakathi kwayo.
Ingcwethi zona zithi kudinga imali ukuqhuba inhlelo ezisiza kwezokukhitshwa kwemibiko ngendlela eyiyo ukuze kufezeke. Enye ingcwethi kwezokucebisana nabenhlanganiso ezijiyeneyo engunobhala wenkampani yeZimbabwe Evaluation Association uMnumzana Patrick Mupedzisi upha owakhe umbono ngokungenziwa ngabe VMCZ.
It is the elements that make fundraising and resource mobilization easier.
Things like learning how to kube lula ukubuthanisa imali, ukubalisa ukubonakala sikhathi sonke, ukuba ngabantu abazinikela ukufunda, ukuba amalunga e-board adlala sandla bani kwezokubuthanisa imali. Wona amalunga enhlanganiso liwaqakathekisa kanganani izinto ezifana lokuthi lilakho na ukwenza imadlana yenzuzo kwezinye zenhlelo zenu.
Ngenxa yabaphatheke kumisebenzi yokufafaza amanga besebenzisa indlela kanye lezinkundla zokukhulumisana zebulenjini, uhulumende uthi wakubona kufanele alungise umthetho wokuvikela uZulu embikweni ejonge ukudala umona ngokulolonga umthetho olawula abaphatheke kumisebenzi yokuloba izindaba ezifafaza amanga owe-Cyber Security and Data Protection Bill, wona ophakathi kokulotshwa kutsha ngemva kokuba kube lokunye okumele kulungisiswe kiwo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uhlatshwe ijekiseni yesibili yokwenqabela i-COVID-19 namuhla. Kwanele yimi uNtungamile Nkomo.